vachitaura pamusangano wekutaura nezvegadziro yesarudzo dzegore rinouya waitwa nesangano revatori venhau rezimbabwe union of journalists nas pasheraton hotel mumasvingo vakafanira kubata chigaro chemutauriri weccc mumasvingo vaderek charamba nemunyori mubazi revechidiki muzanu pf masvingo vacharles munganasa vati mapata avo akagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzegore rinouya vacharamba vati bato ravo riri kugadzira sarudzo idzi nekutsvaga rutsigiro murunyararo asi vakapomera mhosva bato rezanu pf rekuita mhirishonga nekuvakanganisa pazviito zvavo
votorongwapa kuti zano zvaino zvichaanza violence toitoziva kuti kundo kubasa kwavo hatiri murimwe yazvichiitika vatikuve vatotanga kare kuvhiringidza masabhu kumisha umu kurova vanhu kuuraya vanhu zvimwe zvakaita kunyatino neuno masvingo totoona sototi togona kukuvadzwa zvingaita asi kuti zvemarekenze weaherered
charamba vati uhwandu hwemhirizhonga yezvematengero enyika nekupunyikidzwa kwekodzero dzevatsigiri vavo huri kuramba huchikwira munyika apo sarudzo dzava pedyo izvi zvarambwa navamunganasa avo vapomera mhosva yekukwira kwemhirizhonga dzematongero enyika kubato rinopikisa retriplec vachiti ndiro rinotanga mhirizhonga
isi inoita mhirizhonga izvi takazoona parukurwa moblessing ali pavaitotungamirigwa kuzanupf hamusati mamboona vatungamiri vachienda mberi vachibvavana kuti pisai kana kuti rovai but kucc takaona vanomirira cc muparamende vari mberi kwekutuma vanhu nevana nemarori avo achisenga vanhu vakanopisa dzimba dzavanhu vezanupf vakazokonzera kuti mumwe mukuru wezanupf kunharaunda iyoyo ashayike nechirwere chebp mushure mekunge apisirwa imba yake saka imhirizhonga yatinoona inoonekwa ichiitwa neccc
vamungana savanoti bato retriplec rinobatsirwa nemasangano akazvimirira oga kunemera bato ravo mhosva dzenhema vachiti vanhu vari kuita izvi vari kuzviita voga vasina kutumwa nebato ravo vaenderera mberi vachiti vanotarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya nekuti mabasa ari kuitwa nebato ravo ari kuonekwa nevavhoti
ccc inoona kuti inodyiwa kumamisha yaona kuti inodyiwa kumamisha inobva yatora vanovhota vese vaya vekumamisha yoya yovanyorisa mutaundi zvinozoita kuti paimba 1 ine kana 5 room panofanira kugara mhuri yevanhu kana 7 kanomwe panopesera pakunzi panogara vanhu 40 vese vakanyoreswa ukazodzokera kuti vanhu vava vainyoreswa nani vainyoreswa nemakanzira eccc because ndo vanga vane simba yekusaina maafidavit vachisainisira vanhu pa 1 residential address vanhu vaibva kunana masvingo central ndo vanga vakavhota muebeni vazhinji vacho vaitakurwa nemarori musi wekuvhota
asi vacharamba vati hapana mabasa anoonekwa akaitwa nebato rezanupf kubva muna 2018 sezvo upfumi hwenyika huri kumawere uye vanhu vari kutambura
takagadzirira sarudzedzi kubva tichitanga kuzvagwa paya tichatotaridza vanhu kuti tinozvigona patakadya vanhu pabielection paya paredi vanhu vakagadzirira kundovhota vose malevels ose mumastreet mudzimba mugwagwa ipo haredi
nyori mukuru musangano rezuji mumasvingo vatesinda chitago vatiwo vaita musangano uyu pakati vatori venhau nevatungamiriri vemapato aya kuti vazive nyaya dzemhirizhonga pasarudzo iyo inobatawo vatori venhau vanenge vachiita mabasa avo
vaita musangano wedu pakati pevatori venhau mapoliticians nevamwe vagari maererano nemaelections achange ariko gore rinouya musangano wedu wanga waita wanga uri wehwatendebwa kubudirira wafamba zvakanaka chinangwa chacho chekuti tionesane nemapoliticians nevagari kuti chokutanga vatori venhau vachitaura nemapoliticians ivo mapoliticians achitaura nevatori venhau nevagari kuitira kuti pachaita maelections pasaita mhirizhonga mapoliticians azivewo kuti mhirizhonga haina kunaka zvakarewo koshesewo kodzero dzavatori venhau pavanenge vataita basa ravo sava vanozodzinganisa vatori venhau nekuti noona mhirizhonga yatotanga zvakare pese panoita maelections majournalist anoharaswa anorova hwasi saka ndozvatachikurudzira kuti vacherechedze izvozvo
mapurisa ange akokwa kumusangano uyu wanhasi haana kuuya bato retriplec riri kupomera bato rezanupf mhosva yekuponda nhengo dzaro dzinoti vambone nyuwe kukwekwe pasarudzo dzemabal election muna kurume muzvare moblessing ali kunyatsime mwedzi wapera pamwe navanyashazhambe mawere kwagutu gore rapera muna zvita asi zanupf inoramba mhosva idzi ichiti vanhu vakazviita izvi vakapara mhosva vakazvimiririra ndosaka vakasungwa nemapurisa mugwaro rayo rezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga munyika mumwedzi wachikumi sangano rakazvimirira roga rezimbabwe peace project rinoti bato rezanupf ndiro rakanyanya kutyora kodzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika makumi matatu kubva muzana kana kuti 43.8% ukuwo bato retriplec rine zvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% ndakamirira studio 7 masvingo tinigodzimutimba